vedwap.com.
Africa. African boy, yeah, yeah. Wondo ininda gairamba mambo, yeah, yeah. Wondo ini andide mambo, yeah, yeah. Wondo ininda gairamba mambo, yeah, yeah. Wondo ini andide mambo, yeah, yeah. Kuno fala rombo, wona vafumi vachisara. Kuno dava kasimba, azindonda dzinosara. Ini ndafunga ugarandika, ya, ya. Wona ndafunga ugarandika, ya, ya. Ini ndafunga ugarandika, ya, ya. Wona ndafunga ugarandika, ya, ya. Zvatiri veganda, zvatiri vamwe vemuchimana. Chichatangisa kumana, chichatangisa kufungirana. Hanzi sori shamwari ndakakutuka. Ndakange ndakadhakiwa. Sori shamwari ndakakutuka. Andina kuziva unondida.
Pamwe pacho muchinenedzera nuru. Asi ruvengo rwanga ruri mumoyo.
Why are you over there fighting? I'm over here doing my thing. Don't wanna be caught up in your thing. Nyaya dzenyu dzakatanga ndisipoini. Ndakachuza peace and it's powerless. Saka tambira ikure pamni. Kozwa taida na nawaniku.
Zvakaenda kupiko, zvakaenda kupiko.
Zvataipana na hari yemadzizawira paya.
Zvakaenda kupiko, zvakaenda kupiko.
Kozwa taida na nawani.
Zvakaenda kupiko, zvakaenda kupiko.
Una ndafunga ugarandika, ya, ya. Ini ndafunga ugarandika, ya, ya. Wondo ini ndakairamba mambo, ya, ya. Wondo ini ndakairamba mambo, ya, ya. Wondo ini ndakairamba mambo, eh. Wondo ini andide mambo, eh.
Kunofa warombo. Una vafumi vachisara. Kunoda vakasimba. Asi ndonda dzinosara. Ini ndafunga ugarandika, ya, ya. Wona ndafunga ugarandika, ya, ya. Ini ndafunga ugarandika, ya, ya. Wona ndafunga ugarandika, ya.
Why are we fighting, brother man? Why are we fighting now? Why are we fighting, blade to blade man? Why are we fighting now? We got the same enemy. Wish we could see and change perspective, yeah. We vibe to same melody. If we could feel it, we start respecting, yeah. We combine the same energy. We could be powerful, be untouchable, yeah. We want positive vibe over here. If you don't want, don't come near. We preach positivity over here. If you don't want, don't come near. Wondo ini ndaka iramba mambo, eh. Wondo ini ndaka iramba mambo, eh. Andide mambo. Ini andide mambo.
Kunofa varombo. Una vafumi vachisara. Kunoda vakasimba. Asi ndonda dzinosara. Ini ndafunga ugarandika, ya, ya. Wona ndafunga ugarandika, ya, ya. Ini ndafunga ugarandika, ya, ya. Wona ndafunga ugarandika, ya, ya.
Zedwap.com.